Hello, Zimbabwe, and welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. And I'm your host, Marvelous Mhlanganyahuye. And today on Live Talk Women's Roundtable, we're looking at Zimbabwe's national budget for 2024, which was presented to Parliament today by Finance Minister Ntuli Ncube. We'll also be discussing efforts to fight gender-based violence as Zimbabwe and the world commemorate 16 days of gender-based violence. But first, Henry Kissinger, the former National Security Advisor and Secretary of State, whose global influence long outlasted his time in office under former President Richard Nixon, has died at the age of 100 at his home in Connecticut. His death was announced by his consulting firm and no cause was given. Senior diplomatic correspondent Cindy Sane reports on the life and legacy of the controversial and celebrated American statesman.
Henry Kissinger was born Heinz Alfred Kissinger on May 27, 1923, in Fürth, Germany. He and his family, who were Jewish, fled to the United States in 1938 to escape the Nazis. He joined the U.S. Army during the Second World War and then studied at Harvard University and joined the faculty. When he came into office in 1969, then-President Richard Nixon chose Kissinger as his National Security Advisor. He was later also named as Secretary of State, becoming the first person to hold both positions at once. Kissinger established his own brand of realpolitik, basing foreign policy on what he said were practical rather than moral decisions. Aaron David Miller served as a negotiator for a number of Republican and Democratic administrations, but not under Kissinger.
His detractors will argue that he was cruel and callous. Some argue that could be true of any number of American leaders, that he ought to be tried as a war criminal for Cambodia and Laos. His policies toward Bangladesh in the early 70s. But the reality is that he also impacted diplomacy in ways that were quite extraordinary.
Kissinger did not reveal the 1969 U.S. aerial bombings of Cambodia and Laos to Congress, which escalated the Vietnam War. But it was also Kissinger who met dozens of times with Le Duc Tho of North Vietnam to negotiate an end to the war, for which they were both awarded the Nobel Peace Prize in 1973. Le Duc Tho refused it. Kissinger engaged with China in 1972, setting the stage for then-President Nixon's visit to the communist country to meet with Chairman Mao Zedong, the first by a U.S. president. This was counted as one of Kissinger's big triumphs, but Jared Hayes of the University of Massachusetts Lowell has a different view, saying Kissinger was a master at branding.
He changed the conception of diplomacy through his practice of shuttle diplomacy. He made it high profile. He made it interesting. He made it, you know, sexy, if you will. And so that cements him as a foreign policy brand. But if you peel back that brand, if you go beneath the surface, it's not a foreign policy track record. It's that has served the United States particularly well.
Kissinger advised every American president since Nixon, up until President Joe Biden, who did not invite him to the Oval Office. His long-standing influence is unrivaled, history professor Michael Kimmage says. But he does not believe that Kissinger's philosophy of realpolitik, or purely interest-based policy divorced from values, has prevailed in American foreign policy.
I think that he himself is very aware that the dominant strain of American foreign policy is what could be described as liberal internationalism or Wilsonianism associated with the President Woodrow Wilson, who established the League of Nations and fought the First World War under the phrase, make the world safe for democracy. This is really the dominant tradition of American foreign policy, and Kissinger is sort of a opponent of that. And in that sense, I don't think he's in any respect won the argument.
Kissinger triggered more controversy in 2022 when he appeared to say Ukraine should be prepared to make territorial concessions to end Russia's invasion. Cindy Sain, VOA News.
And now, back to our main topics. Finance Minister Antoni Ngcube today announced a proposed $58.2 trillion budget for 2024. Addressing Parliament, Ngcube said Zimbabwe's economy will grow by 5.5% this year and is expected to fall to 5.3% in 2024 due to a crippling drought fueled by the El Nino weather phenomenon. He anchored his budget on increasing taxes on toll fees, levies on sugary drinks, and wealth tax. Ngcube also proposed that lithium miners should submit refinery plans by March 2024 to encourage value addition. Commenting on the proposed budget for 2024, opposition Triple C Chief Whip Clifford Hlatshwayo castigated Ngcube, saying the budget is not geared towards alleviating the suffering poor citizens.
Let me start with saying that this budget is the worst budget that we have ever seen in this country. It is not a pro-poor, it is an anti-people budget. And as a citizen movement, we are against all these proposals that Mthuli Ngcube was proposing to the country. It is there to make the citizens of Zimbabwe bleed. We are looking at a budget that promotes investment, a budget that promotes job creation, a budget that promotes work within our country, and you know our country is having the informal sector, and it doesn't promote that. But I have got a team that we are working with as Triple C, a team of young finance people who are doing the analysis of this budget, and we are going to give an alternative budget that the Triple C is proposing to the nation.
And that there was Triple C Member of Parliament Clifford Hlatshwayo in Harare. And the ZANU-PF Chief Whip Pupurai Togarepi supported Finance Minister Ngcube's proposed budget.
Asa number one a budget yakaronge kasi. Yaita kuti munhu wese abhadhare mutero pamaroza akaisvonaka atinoshandisa anoda kumendenwa. Minister vati tibhadhare mutero isu tine mota. Vanhu vakapfuma vanofanawo kubhadhara mutero paupfumi hwavainahwo kuti huindewo kuvarombo vakwanise kuraramawo zvakanaka. Vaisazve budget inosapota macommissions akafanana na anti-corruption kuti vakwanise kuita mabasa avo kuti tidzivirire nyika yedu kuchirwere chinonzi corruption. So ii budget inobata zvinhu zvose zvatinoshuvira savana vezimbabwe. Ndafara zvikuru panyaya yemuhoro waita zvakanaka. Yabuda zvakanaka kuti nhasi mari yavanga vachipuwa secovid allowance yanzi yaasalary yaakukwanisa kuti kana aakuritaya inoenda papensionable income zake. Saka macivil servants edu kubva nhasi vava nemari yokuti vanoziva kuti kana ndoritaya mari yaecomponendi yeus dollar inoenda kundoafecta kana kukurudzira mari yake.
That there was ZANU-PF Chief Whip Pupurai Togarepi speaking to reporters in Harare. As indicated earlier on, we're also focusing on 16 days of activism against gender-based violence, which is an annual international campaign that started on November 25th and will run until Human Rights Day on December the 10th. This year's theme is Unite, Invest to Prevent Violence Against Women and Girls. This year's campaign also calls for governments worldwide to share how they are investing in gender-based violence prevention. Please stay tuned as we take a brief break. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth, when we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And today we are discussing Zimbabwe's proposed 2024 national budget and 16 days of activism against gender-based violence. And to discuss this issue, we're joined by Comfort Dondo of Pumulani. We're also waiting on our other guests from Zimbabwe whose phones are not going through. So welcome to the program, Ms. Comfort Dondo.
Thank you so much for having me.
If you can just take us through what your organization stands for and what you've been doing during these 16 days of activism against gender-based violence.
Thank you so much. I actually am logging in from the state capital of the United States, Washington, D.C. Our program is called Pumulani, Minnesota African Women Against Violence. So it's founded in Minnesota. It is actually a global organization at this moment, doing work in Zimbabwe, Zambia, and the Gambia, and hoping to expand. We are actually in Washington, D.C. through a state-funded program that brings 60 international fellows from across the region, including at this moment we have two fellows from Zimbabwe. And our organization is doing capacity building for young women leaders so that they can join partnership with the United States State Department to increase their capacity in leadership so they can go and implement projects back home on the ground, empowering more young girls on the ground. That is what we're doing mostly in these 16 days of activism.
You spoke about having some fellows that came in from Zimbabwe. What are some of the main challenges that they say they are facing currently when it comes to gender-based violence?
The fellows that came in, a lot of the challenges that they explained to me is around capacity building. As you know, capacity building takes money, monetary resources. So it is the lack of funding for them to actually initiate their projects. That is one. The second aspect that they also complained about is the hostile environment, sometimes in the environment in which they are trying to do their work, but there's a lot of backlash, and sometimes there's a lot of misunderstanding of the work of ending gender-based violence being taken as propaganda work or anti-United States work. But really being part of our culture, that we know that even our culture itself is anti-violence against women. And so it is just a translation of how some of the language translates from the West to back to our home country.
Mhm. Matsaura imi kuti munoshanda munyika dzakati wandei dzinosanganisira Zimbabwe nemo muno muAmerica nekuZambia nekuGambia munenge muchiita mabasa api?
Tinotenda. So tinemishandira pamwe yatiri kutanga. Takaona isu kuti vanhukadzi kana munhukadzi achishungurudzwa asinawo paki pekubata chemaoko, zvinoita kuti agare ari munzvimbo iyoyo yekugara achishungurudzwa. Saka kuGambia tiri kushanda nemukuru First Lady vekuGambia, First Lady Fatumata Barbaro, kuti tinge tiri kukwanisa kunge tiri kutanga mishandira pamwe inosimudzira madzimai nemabasa emaoko. Mutinta Hichilema vekuZambia, tirotangawozve maprojects ekutinge tiri kubatsira vanhukadzi nevanasikana kuti vashandise maoko avo kutanga maprojects. Ndo zvatiri kuita izvozvo. KuZimbabwe tiri kuita basa rekubatsira nananyamukuta munzvimbo dzekumaruwa. Tanotinoti pane kushushikana nekushaya kwezvinhu zvinenge masanitary pads for vanasikana, uyezve tiri kushanda nananyamukuta kuti vadzidzise vana vechidiki vari kuita vabereki vari very young avakubatsira nevana vavo kuti vangoshadzidzisa kuyamwisa mwana zvakanaka neoso nekuzvidzirira pazvirwere. Saka ndo maproject atinawo pari zvino munyika idzo dziri nacho.
And this program comes at a time where Zimbabwe has just presented its 2024 budget, and we heard there from the CCC chief whip saying that it's not user friendly for the poor, and some of the people in the rural areas end up marrying off their children, and we've heard that there's an increase of gender-based violence due to the, you know, sleeping of the economy. What's your take?
I would agree absolutely. It's a very sad place where the budget of any nation should be geared towards the needs of the very marginalized. But, you know, unfortunately, in most of the nations that we are working with right now, we also see that the budgets, they're not crafted with the average person in mind. And I think for us to have great nations, for us to have thriving nations, our leadership should understand that they should be servant leaders, that we elect them in power positions so that they can serve us back. And so I hope this is something that can be reversed. Instead of those at the top getting the most, the children at the bottom are the future, should be getting the most. So investment in education, investing in the girl child, would be something that is a great legacy for our current leaders. These are the words that I would leave for them, that they need to invest in the next future.
Tinoona kuti sangano yeru United Nations vari kutaura ivo kuti vari kuda kuti hurumende dzione izvo kuti dzingaita here zvirongwa zvekuita kuti kushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana kuderere pasi rose. Munoona zvichiitika here munyika dzemuAfrica nyanya takatarisa kuZimbabwe?
KuZimbabwe pari zvino ndine rwembo rwekuti zvinokwanisa kuitika, asi zvinenge zvichida kuti vanhukadzi maorganizations anodzivirira mhirizhonga kuvanhukadzi vange vari kutaura nevakuru vedu. Pari zvino handione hangu zvichiitika. Ndikada kutaura nyaya ya marriage wenga, inyaya, it's a good example yenyaya inoratidza kuti maorganizations anomirira vanhukadzi anodzivirira mhirizhonga kuvanhukadzi munyika yeZimbabwe, handinoona sekuti vanenge vakanyararidzwa. Hapana kutaura kwandiri kuona kuri kunyanya kuitika. Saka pari zvino handiona hangu zviri zvinhu zviri feasible panguva inoyi muZimbabwe.
Asika, tinoona mamwe madzimai vachitipo pane mitemo imwe yakabva kuturwa inoita kuti kana ukawanikwa uchitaura iwe zvinhu zvinenge zvichinzi zviri kukanganisa hurumende, unogona kuwanikwa uchipinzwa muchizarira. Hamuona kunge ndo zvimwe here zviri kutarisa madzimai kuti asabudikire achiwanikwa achitaura iyo panyaya yamataura iyi?
Ndizvozvo. Mutemo wakabva kuiswa uyu unoita kuti vanhu vanzwe kutya. Asi ndorama ndichiti zvandinombotaura gore negore, musha mukadzi kana pamusha kunyange baba vachizezesa, mai vakataura nababa, baba vanonyevenesa mwoyo. Saka kana madzimai edu anova ndiwo musha, kana mamapato anomirira kusa kushungurudzwa kwemadzimai anova ndiwo musha, kana vanyararidzwa vese, ko tichiri nyika iri kushanda here? Ndoona zviri zvinhu zvisinganyatsoita izvozvo. Saka ndoti dai kunyange pamitemo yavari kudzika iyi, dai vasiyawo nzvimbo yekuti madzimai vataure. Nekuti musha mukadzi, pakashayiwa vanhukadzi vanotaura vachikwenenzera mwoyo yemadzibaba nemaleaders edu. Hapana musha unenge wapo. Tinongoita kunge vanhu vakugara mudondo iro riri zita rangu. Saka ndo zvandinoona kuti vazhinji vakanyarara nenyaya yekutya. Asi ndoona chiri chinhu chinoshungurudza madzimai nenyika yose, kunyange vana vechikomana chaivo.
Are there any lessons that you could say can be drawn from here in the United States that those in Zimbabwe can be able to learn from when it comes to gender-based violence?
Absolutely. While the United States is not perfect, we spent the last night with about 20-something heads of state from the State Department. And the inspiration I get from the United States is that it is not a perfect country. We know the legacy of the United States. But one thing I love about the United States of America is that it is a country that learns to learn from its past mistakes and to try to move forward improving those mistakes. This is what I see in this nation, the amount of time and the amount of resources that they've invested in the girl child, the amount of resources they've invested in the healing for the women who have been historically marginalized, the amount of investments they're even investing in the black community, including women, indigenous women, shows us that even as a nation, if we have made mistakes, and we listen to our citizens who can tell us the mistakes we've made. We can continue to correct them. And for me, this is great leadership. So I want to urge the Zimbabwean government that when we are pointing out some of the crimes and the errors and the mistakes that history has made, I think it is not a bad thing to listen to your children and then try and correct those mistakes. And that is the only way you can create a legacy of a better leadership that we will talk about years to come.
Thank you. Please stay on the line. We have a caller. Hello, Mkoma Peter Magadi, and you?
Kiwipo kuti Magadiyo.
Ai, what? Wadi, tukutora ne mimuru kupi Mkoma?
Ndiriku Mozambiki kunonzi kunambula na Kala Port.
Ehe, kwa kadi kwa muru ikoko?
Tinotenda tirinani hedu.
Mm-hmm. Taurai tinzwe, muru kuinzwe iri mugango, munogona kukomenta panyaya ye budget, uye zvenenya ye kushungurudzika kwevanhu muZimbabwe.
Ya, nyaya ye kushungurudzika kwevanhu muZimbabwe, kwemadzimai muZimbabwe. Nyaya yese iri pa government ye Zimbabwe. Government yedu yeZimbabwe ndo inokonzeresa zvese izvozvo.
Sei muri kudaro.
Kuti nyika kana ichinge yagadzirwa, sei ndiri kudaro. Zvekuti nyika kana ichinge yagadzirwa neutungamiriri hwakanaka unoremekedza zvido zvevanhu, zvinokonzera kuti vanhu vasapoti government, government iite mari nevanhu vanenge vasacharwi nekuti vanhu vanenge vaine maguta yese. Nyaya iri kunetsa madzimai nemadzibaba muZimba. Kudzibatirani nezvayo inyaya yekuti vanhu vana amai vari kushaya chekubata muZimba, saka vanopedzisira vakungoita zvese zvese zvichikonzerwa nemamiriro anenge akaita nyika munyika yedu munyika yedu yeZimbabwe. Isusu zvino tichitori kunze kwenyika, tii tichitofarira kuti dai tiri kunyika kwedu, asi nekuda kwemamiriro ezvino ndo ari kukonzeresa kuti madzimai asateerere muZimba, vanopedzisira vakungotsvaga pese pese vachifunga kuti ndo zvinobatsira, asi zvinenge zvisingazotobatsiri.
Imi mataura kuti muri kunze kwenyika, muri munayo here ikoko kana kuti uri kumusha? Nekuti vamwe vari kuti mamiriro akaita zvinhu munyika ari kuita kuti mhuri dzipatsanuke, zvekuti tingati isu madzimai akawanda vari kutaurawo kuti kushungurudzwa kuri kuti one day pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Munoti chii?
Ya, ichokwadi ini mudzimai wangu ndiri naye kunoku nekuti zvinhu zvasina kutimirira zvakanaka. So nyaya itiporipo ndiye kuti chivana ndo vanenge vari kuZimbabwe vari kuchikoro. Inini nemudzimai wangu tiri kuno tiri kuedza kutitsvage kuti zvinhu zvinyive zvakanaka. Nyaya iripo ndiye kuti bhajeti yakatorwa namuturi nemweya. Kunyange ivo vakutaura zvinhu nezvinhu zvemadhora emunyika medu kuti zvingakwanisi kubatsira nyika, ini ndiri kuona zvisingaiti nekuti vamutori vane nguva yakareba vari minister of finance, asi chinoti chiri kutibudira pana vamutori mweye hatisi kuzviona. Nekuti upenyu hwevanhu hukuramba huchingooma, tichingoyeserwa mazuva nemazuva kuti aipa zvichanaka. Ini ndaingoichitofunga kuti dai hurumende ichionawo vamwe vanhu vanenge vaine unyanzvi hwekuti timbosiyana nyaya yemapato yekuti MDC kana kuti CC kana kuti ZANPF, ngatimboendei panyaya yeikonomi yedu yenyika. Kana vakaonawo vekuMDC vachikwanisa kuita minista wefinancing, ngavatori weMDC. Kana vakaona weCC, ngavatori weCC. Kana vakaona ari weZANPF, ngavatori weZANPF. Nyaya yekuti vanhu vari kutambudzika hazvizi nyaya yemafati. Munhu wese ari kungotenga mushopu imwe chete. Munhu wese ari kungotizawo kuZimbabwe achienda kunze achinotsvaga mafuro manyoro. Zvichikonzereswa nebhajeti dziri kuiswa dzisina kukonsaltwa vanhu. Vanofanira kukonsaltwa vanhu kuti zvinhu zvingaite ndezvipi vozozviburitsa. Kwete kuti zvavanenge vakugara ivo vari mupariamendi mavo imowo, vofunga nemari dzavo dzavanenge vanadzo muhomwe vobva vati zvinokwana. Hazvisi izvo zvinoitwa. Tipoona kuti matunda kuti vari kuitwa nyika zvinhu zvako izvozvo zvinoita kumawere nebhajeti yabudiswa.
Aiwa, tinotenda. Chitipai mazwenye kupedzisira, dai iyo hurumende yakateerera maiti chii?
Hurumende dai yakateerera ndaiti ngavasiyane nezvemapati mapati enyika ava mana MDC vana CCC nana ZANPF. Ngavatore munhu ane unyanzvi wekuburisa vanhu mumadhaka. Zvekurwa nekurwana nekutukana nekuurayana ngatisiyanei nazvo. ngati batanise vana veZimbabwe vakazvarwa nezita rinonzi Zimbabwe. Saka tichiona ndichiti ngatibatane tisiyane nezvinyaya yekumatongerwo enyika. Kana mumwe achinga auna ngavapimwe munhu atongi, kana mumwe achinga adai ngapi ngavapimwe, anokwanisa kuita basa rekuti Zimbabwe ibude mumadhaka. Ndo zvatiri kuda izvozvo, nekuti chese hatina kizwi nekugara kunze kwatiri. Ndo magwangu ekupedzisira pahurumende yeZimbabwe.
Aiwa, thank you so much, Mukoma Peter. Musvare Comfort Dondo, mungataura here pamusoro pezvanga zviri kutaurwa naMukoma Peter vari kuMozambique?
Mukoma Peter varova nemo nemo kuti mukaona munyika makuwanda mhirizhonga dzinodzikirira makodzero dzemadzimai nevanasikana. Iyoyo imvuro mviro inoratidza kuti pane chitsuru kunyatsoshanda kumusoro. Kazhinji kushungurudzika kunoitika madzimai mudzimba inhau yekuti madzibaba anenge achiinzwa kushushikana nenhau yekutadza kuprovida for mhuri dzavo. Nokonzeresa anoti mastressors. Iwo mastressors iwayo ndo anokonzeresa mhirizhonga kazhinji ukavhunza mudzimba. Dai hurumende yedu sezvataura naMukoma vakwanisa kusvikawo pakuyanana nekunzwisisa kuti kuda basa irava kudawo mushandira pamwe kuti tigadzirise nyika yedu. Kuti pasange paine mhirizhonga yakanyanya ndo zvandoona kuti Mukoma Peter vataura chokwadi. Ndinogutsikana nemhinduro yavapa nekuti ndo zvandinoona zviri kuitika. Kana iko kudiaspora unonzwa nyaya dzakawanda. Kunyange takanzwa nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai, kunyange vamwe vana veZimbabwe vakaurayiwa nevarume vavo kunze kwenyika kuunited Kingdom kuAmerica kunoku. Dzese idzodzi dziri nhau dzekushungurudzika. Mumwe kwacho kwekushungurudzika kwokutadza kana kudzokera kumba nenhau yemamiriro akaita ikonomi yedu kuZimbabwe.
Maybe as your last word, if there is a woman listening out there who is experiencing gender-based violence right now, what would be your advice?
If you are a woman who's experiencing gender-based violence, don't suffer in silence. I say reach out. My name is Comfort, and reach out to us via social media. There's a lot of resources that we can connect with you with. And also don't suffer in silence and shame alone. Create a network of trusted friends and sisters that you can share what is going on with you with. Because everything is really difficult right now. Just reach out as a first step. And you're not alone.
Ms. Dondo, we've seen a lot of women going to, you know, the police to report a case and then later on going to withdraw that case. What's your take on that kind of phenomenon that we see happening? And then when tragedy strikes, like you say, some women are killed, you know, the police then say, yes, this lady did come, she reported and then withdrew the case.
Thank you so much for that question. So recently, just to answer your question in a lengthier way, I am one of the advisors on the City of Minneapolis Police Department here in America, which is one of the most notorious police departments for not recording domestic violence calls because of racism issues. When women call the police, it's the most dangerous time of their life. Two things happen when a woman calls the police. The abuser gets very agitated. And the second part is she is in crisis, but when the crisis moment leaves her, she realizes that the man usually is the breadwinner of the home. So women go and retract, they go in and take out, you know, and ask the police to drop the cases because two things. They realize that they love this man. They don't want the man to be arrested, but they want the behavior to stop. The second item is this man usually is the father of their children. So again, they don't want the father of their children to be arrested. They don't want me as a provider to be disrupted, but they just want the behavior to stop. So for me, my solution that I always give to the police department is let us not mass incarcerate our men before we understand what is going on. Let us try to separate the two people so that there is no harm done. But
thank you there, Comfort. Unfortunately, time is not on our side. And that brings us to the end of our show. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.